Vakawanda vemadzimai aya vanoti chirongwa chekurera mhuri vachishandisa machubha anoiswa paruoko chakanaka sezvo chichidzivirira kubata pamuviri zvachose panguva yakatarwa. Machubha anoiswa paruoko aya anenge aine mushonga kana kuti mahormone anodzivirira kuti mudzimai asabate pamuviri kana akasangana nemurume mukati memakore matatu kana mashanu. Zvinonzi chakanakira urongwa hwemachubhu ndezvekuti mudzimai anokwanisa kubviswa machubhu aya paanenge ave kuda mwana zvisinei nekuti makore akatarwa anenge asati akwana here kana kuti kwete. Amai Noctula Mavengese vanogara mumusha weveruzhinji wemahombekombe. Amai Mavengese vanoti vafarira chirongwa chekuronga mhuri ichi sezvo chichidzivirira kuti vasabate pamuviri vasingazive sezvavakamboita pavakabata pamuviri mwana wavo ane mwedzi mitanhatu chete.
Kanoishandisa mapirisi pamapirisi unogona kukangaro saka iri kana waiswa unenge watoiswa zvachosa una imwe purobhlemu yanawana.
Mumwe mudzimai anogara kunyamunga, amai Fadzai Kondohwe, vanoti jadhelisi yakanaka kudarika dzimwe nzira dzekuronga mhuri dzakaita semapiritsi sezvo munhu achigona kukanganwa kunwa mapiritsi nenguva.
Ndoti jadheri chanai chiridira ilong item zasiyana nemapiritsi okuti everyday wakabira wakabira kuti unogona kukanganwa wakutomuka usiku kana kuti dzimwe nguva wozofunga makuseni kuti hopaipa handina kumbomwa piritsi ndozoda pamwe paunofunga ipapo zvinenge zvatoita.
Mumwe mudzimai amai Precious Banda avo vaiswa jadhelisi nhasi vanoti kuronga mhuri vachishandisa mapiritsi kwanga konetsa sezvo mapiritsi anga ovakonzeresa kuti vaite dzungu pamwe nekushaya chishuwo chekuda kudya.
Aindaona kuti kusajedho zvongo kunenge kuri nani nokuti mapiritsi aindipo problem yekuti ndaita dzungu kushaya petaiti. Saka kana depu racho ndaona kuti kumashure uku kwese rinenge richindibvuma asi 3 years dzakakwana. Rangokwana 3 years chiro ndakabayiwa ranga sisashande munyama yangu ndebva ndatoita pamiri. Saka ndatoona kuti zviri nani zvangu ndisejadheo.
Kunyange hazvo jadhelisi yarumbidzwa nemadzimai akawanda, mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita anga ari pakiriniki yemahombekombe nhasi anoti jadhelisi yakamuramba sezvo ari kungobuda ropa pese pese. Mudzimai uyu anoti acharonga mhuri nemapiritsi kunyange paine mukana mukuru wekuti anogona kukanganwa kwaanwa.
Ndakamboriswa ndikaita problem yekupinda pamapiritsi. Ewa ndizvozvo mapiritsi unokwanisa kukanganwa but problem manje yekuti unosobhlida ndoiri kundipa kuti ndingoenda mumapiritsi.
Mamwe madzimai abve zera vanga vachisungwa chibereko kuti vasazozvara zvakare muupenyu hwavo. Amai Brandina mumwe vasungwa chibereko. Amai Brandina vasungwa chibereko sezvo vachiti vakura zvekuti vatove nevazukuru.
Inini hangu ka kuti nditi kuri sefu kana kuri chii ndangoona kuti inini ndamudzimai akura ndine 51 years ndatova nevakwasha nevazukuru. Saka ndangoti anytime pamunogona kuti aiwa zvirina ozongopepo kwava nenhumbu. Saka ndikangosungwa so semudzimai achembera zvitori raiti zvinoya nguva yangu yekuti ndichengete vazukuru hakona zvokuti ndirambe nichingoita competition nevana vangu chibereko.
Mukoti mukuru pakiriniki yepanyamunga amai Chisvo vanoti jadhelisi yakanakirawo kuti ikabviswa hazvinetse kuti madzimai abate pamuviri sezvinowanzoitika nedzimwe nzira dzakaita semapiritsi kana majekiseni.
Schedule is a very stiff method to family planning. Inotoita kuti amai chandini personali chandoidira hangu saservice provider ka ine yatinoti quick return to fertility paunenge wakuda kuita mwana haitori nguva. Because it's got my roads to but to make to release and to my mom's to no stop at ovulation to Munasa soon. For one of them, one of them is for the new consultant man. It was an advantage over my parents.
Amai Chisvo vanoti madzimai ane makore makumi mana zvichidarika ndivo chete vanobvumirwa kusungwa chibereko. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani aiswa jadhelisi kana kusungwa pari zvino sezvo chiremba wepachipatara chekariba vamuza vati vanomirira musangano wavachaita nevashandi veZimbabwe Population Services kuti vazivise nezvouwandu hwemadzimai akayamurwa muchirongwa chemazuva maviri ichi. Ndakamirira Studio 7 Kariba, ndini Ata Chiguriwa.